Mutongi wedare muzare reisho wa mukanga, varasa chikumbiro cha moyo, vachiti vanobvumirana nemaonero emuchuchisi, ekuti mhosva yaari kupomerwa yakakura, uye inogona kukonzera kusagadzikana munyika. Mumwe akasungwa namoyo, achinzi akavabatsira kugadzira mapepa zveuori, vatavangmanika, vanove mushandi weZimbabwe Media Commission, vanyimwawo mukana wekubvisa mari yechibatiso. Moyo, uyo akasungwa nemusi wechitatu, ari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weImmigration Act, achinzi aida kubatsira vamwe vatapi venhau vaviri vanoshandira bepa nhau reNew York Times, kuti vapinde munyika pamwe nekushanda zvisiri pamutemo. Moyo navamanika vanzi vadzoke kudare musi wa 10 Chikumi. Gweta riri kumirira Moyo vaDoug Coltart vange vasiri mudare nhasi. Asi Gweta, muzvari Amanda Ndlovu, avo vange vakamirira vaColtart pakunzwa mutongo wanhasi, vati vachakwira kudare repamusoro reHigh Court kupikisa mutongo uyu.
I'm noting the ruling on behalf of the first accused as well as the second accused because their lawyers are in Harare and the matter was moved over here to Bulawayo. So the effect of the ruling is that we are going to have a matter of the matter of the matter of the matter of the matter
Pakanzwika chikumbiro ichi nemusi wechishanu, muchuchisi vaThompson Hove vakati moyo akabatsira kuti vatapi venhau vaviri vekunze kwenyika ava vapinde munyika achizokwanisa kuvawanira magwaro ekuti vashande sevatapi venhau kwechinguva chidiki kana kuti temporary accreditation card zvisinei kuti vaviri ava vaive vamborambidzwa chikumbiro chavo chekuti vapinde munyika nebazi rezvekufambiswa kwemashoko. Mukuru wesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists vaMichael Chideme vati havana zvakawanda zvekutaura nezvenyaya iyi sezvo ichiri mumatare.
Kuteerera nyaya yaJeffrey Moyo tichaona kuti chii chiri kuitika, tichazonge tichikwanisa kutaura zvakawanda. Nyaya ichinge yazobuda mumatare ezimota pane zvino iyi mumatare ezimota, saka tikwanisange tichitaura zvakawandisa.
Mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa vatavani Moyo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vachamirira kutongwa kwenyaya iyi mumatare, sangano ravo rinoramba richishushikana nenyaya dzekushungurudzwa nekusungwa kwevatapi venhau munyika. Zvichakadaro, kutongwa kwevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko kwange kuchitarisirwa kuenderera mberi nhasi kwakundikana mushure mekunge Gweta ravo vazivisiso Ncube vaita tsaona nemotokari yavo. Majistireti ari kunzwa nyaya iyi vatrinos utavhashe vati nyaya iyi ichazotanga kunzwika nemusi wa8 Chikunguru. Vamupoko vari kupomerwa mhosva yekuita uori apo vakamanikidza mapurisa ekuAvondale muHarare kuburitsa muusungwa vaive vakabata chigaro chemukuru weZinara vaMoses Juma uye vaive nhengo yebhodhi racho vaDavison Norupiri avo vaipomerwa mhosva dzeuori. Tichiri munyaya dziri mumatare, nemusi wechina dare repamusoro riri kutarisirwa kuzeya nyaya iri kupomerwa mutongi mukuru wematare vaLuke Malava yekuti vakazvidza dare mushure mekudzokera kunoshanda asi vanzi nedare iri vaende pamudyandigere. Nyaya iyi yakakwidzwa nemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika avo vainge vaendesavo pamwe nesangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe nyaya yekuti vaMalava vaende pamudyandigere sezvo kuvandudzwa kwebumbiro remutemo kwakaita kuti varambe vari pabasa kwemamwe makore mashanu kwaisave pamutemo. Asi hurumende inoti payakangokwira kudare repamusoro-soro ichipikisa mutongo uyu, mutongo wedare repamusoro wakabva wasendekwa parutivi. Ndakamirira Studio 7 Mobulawayo, ndini Kudzana Musengi.